This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kurume 18 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanogaisa hupfu muZimbabwe votenga chibage kubva kuMexico chinosvika makumi mapfumbamwe emametric tons.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose rinoti Zimbabwe ngaisatarisira kukweretesa mari kudzamara bvisa misaririrwa yemari yose yaifanirwa kunge yakabhadhara pazvikwerete zvayo zvose.
Nyanzvi dzozeya zvinofanira kuitwa munyika kuitira kuti mangoda nezvimwe zvicherwa zvisimudzirwe nyika yose, kwete kusimudzira vanhu vashoma shoma.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Darere High Court mubulawayo rinoti richazivisa munguva pfupi inotevera mutongo waro pachikumbiro chakasvitswa kudare iri nava Matson Hlalo avo vakadzingwa muMDCT pamwe nekubviswa sasenator wemuzilikazi anomirira bato iri. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunzwa kubva kumagweta ava Matson Hlalo pamwe neMDCT, Justice Nokutula Moyo vati vachazozivisa mutongo wavo munguva pfupi iri kutevera. Vahlalo vakakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kana kuti agent chamber application kudarere High Court munguva pfupi yapfuura, vachida kuti dare iri rimbosendeka parutivi nyaya yekudzingwa kwavo kuve nhengo yedarere Senate uyewo kudzingwa kwavo kuve nhengo yeMDCT. Muchikumbiro chavo vahlalo vakatiwo vanoda kuti dare rimbomisa bato reMDCT kudoma mumwe munhu achavatsiwa pausenata kusvika nyaya yavo yapera kunzwikwa nedare. Vahlalo avo vari kumirirwa nava Godfrey Nyoni vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare richatambira chikumbiro chavo. Pavabvunzwa kuti havafunge here kuti hazvina zvazvinonyanyobatsira kuti vaendese nyaya iri pakati pavo nebato ravo kumatare, vahlalo vati zvakakosha kuti bato rakaita seMDCT iro rinoti rinorwira kodzero dzevanhu riremekedze mutemo.
Constitution yeZimbabwe inoti iye munhu wega wega ane right yokuinda kucourt, anybody ane right kuti uende kumatare kana iri burial society kana chiri chikoro nyangwe mumuri chai unogona kuendesa kuinga kune vamwe vanhu vakaendesa baba vavo nezvouroyi kucourt. Saka court iripo kuti iite zvese zvinobatsira munhu, is the last resort yaunoita kana waona kuti uri kumbunyingizwa baba rights ako.
Vahlalo vati bato reMDCT harina kutevedzera gwara rebumbiro remutemo yaro pakuvadzinga kwarakaita. Asi munyori mukuru weMDCT uye vari gweta riri kumirira bato iri munyaya yavahlalo vaDouglas Monzora varamba mashoko avahlalo vachiti bato reMDCT rine mitemo yakajeka inotevedzerwa nenhengo dzose dzinenge dzine zvichemo. Vamonzora vati vahlalo vakapiwa mikana yose yange iripo yekuti vagadzirise nhunha dzavo vachitevedzera gwara rebato reMDCT, asi vakaramba kuita izvi vachitiwo bato reMDCT rinotarisira kuti nhengo dzaro dzitevedzere gwara remusangano. Vamonzora vati kunyange zvavo vasingakwanise kutaurira dare zvekuita, nyaya yavahlalo haifanirwe kutemesa dare musoro nekuti kune nyaya dzakawanda dzakafanana naidzodzo, vachipa muenzaniso wekudzingwa muparamende kwevaimbove munyori mukuru webato reMDCT Vatendai Biti nevamwe vane chitsama mushure mekunge vadzingwa mubato reMDCT.
vahlalo vakadaidzwa nava Morgan Tsvangirai. Va Morgan Tsvangirai vakadaidza ini vahlalo nemagweta avo vakakumbira vahlalo kuti ngavabve kumatare kwavanga vachinyadzisa musangano. Vahlalo vakaramba kuteerera vatsvangirai. Vakadaidzwa ku National Council, vakaramba kuenda ku National Council. Vakanyorerwa ne National Council kuti vabvise nyaya yavo kumatare. Vakaramba izvozvo. National Council ikati zvikoni zvikoni mimba ibvine gosorwa. Vazoona manje kuti isu tavabvisa ku parliament vakutanga kuenda kumatare. Vangadai vakateerera mutemo webato. Vatsvangirai vanogara vakaimba rumbo rwokuti teerera murayiro wechinja. Hauna kuteerwa murayiro iwoyo.
Kusawirana pakati pavahlalo nebato reMDCT kwakatanga mushure mekunge vahlalo vaenda kumatare vachitsvaga kuti vagift panda vabviswe pakuvesa chigaro weMDCT weBulawayo Province vachiti sarudzo dzeusachigaro idzi dzaive dzisina kufambiswa zvakanaka. Asi bato reMDCT rakatsigira kusarudzwa kwavabhanda rikati vahlalo vaifanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo vachishandisa gwara rebato reMDCT kwete kuenda kumatare edzimhosva. Vahlalo vachiri kupikisa kusarudzwa kwavabhanda mumatare. Vanoziva zviri kuitika vanoti kunetsana kuri kuitika pakati pavahlalo neMDCT kuri kukonzerwa nekurwira masimba kuri kuitika mubato iri mudunhu reBulawayo. Vahlalo vanonzi havadiwe nemutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avo vanonzi vari kutsigira vabhanda. Vahlalo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vebato muBulawayo avo vanonzi havasi kutsigira zviri kuitwa naMuzvare Kupe. Ndaka Mirra Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano revanogaya upfu muZimbabwe reZimbabwe Millers Association rinoti zvinhu zviri kufamba semarongerwo azvo munyaya dzekupinzwa kwechibage kubva kunze seshuviro yaro yekuti nyika iwaniswe iyo yabatwa nenzara iwaniswe chikafu chakakwana. Sachigaro esangano iri vatafadzwa musarara vanoti sangano ravo riri kutarisira kupinza chibage chekutanga chinosvika matani zviuru makumi mapfumbamwe chakatengwa kubva kunyika dzinoti Mexico, Ukraine neUruguay. Vamusarara vanoti sangano ravo pari zvino rine chibage chinokwanisa kupa nyika upfu kwemwedzi miviri nechidimbu panguva imwe cheteyo chimwe chinenge chichipindawo munyika. Vanoti wechibage chiri kupinzwa nesangano reZimbabwe Millers Association ichi chichena uye hachina kuuchikwa. Zimbabwe inonzi yakatarisana nenzara inotyisa, izvo zvakazoita kuti hurumende ibvumidze vanogaya upfu ava kupinzawo chibage kubva kunze. Sangano iri raimbotenga chibage kunyika dzakaita seZambia neSouth Africa, asi nyika idzi dzinonzi dzakamira kutengesa chibage sezvo mvura isina kunayawo zvakanaka mudunhu rose rekuchamhembe kweAfrica. Vamusarara avaramba kutaura mutengo wavari kutenga nawo chibage ichi vanoti veruzhinji havafanirwe zvavo kutya kuti kutenga kwavari kuita chibage kunyika dziri kure kungazokwidzawo mutengo weupfu.
Pari zvino tikutarisira chibage chakati wandei chikubva kunyika dzeMexico, Uruguay neUkraine chichava nenyanzi dzava kusvikira kuBeira. Tiri mushishi izvozvi kuti tironge zvitima zvichaenda zvichinotora chibage ichi uyezve tikwanise kushandisa vematrucks kuti vabatsire pabasa iri.
Vamwe vanofunga kuti nyika dzamuri kutora chibage inyika dziri kure zvinozoita kuti mutengo wacho chibage ichi kusvitsa munyika unge uchikwira. Hazvizoitawo here kuti kana maakutengesawo hupfu kuvatengi vange vakuzobhadharawo mari dziri pamusoro?
Zimbabwe yagara ine mutengo wechibage wakakura kupfuura nyika dzose. Kwati kuzochiwana ichitwana nemutengo wakaderera kupfuura mutengo wechibage pari zvino. Saka hatitarisiri kuti chibage ichi kana tounge uchikwira pamutengo. Ticharamba tichiedza nepesi patinogona kuti mutengo irambe yakamira pairi uyezve tikwanise kusumudza uwandu hweupfu hunopinda mumaket kuti nyika idye guti.
Muri kukwanisa kupinza chibage chakadii pamwedzi kana pasvondo?
Taakutanga izvozvi nenyanza, saka tinotarisira kunge tichipinza 90,000 tani.
Makambenge muine dambudziko rekuti chibage chipinde pamabhodha apo, rakagadziriswa here dambudziko iri?
Dambudziko rakagadzirisika. Pari zvino basa rakufamba nyore. Tiri pakati izvozvi tokutaura nehurumende kuti ibvumidze mabhodha edu ashande siku nesikati kuti tikwanise kuti zvitima nevese vedzimotikari vakwanise kupinda nokukurumidza.
Imi muri kuchitenga one mari patani kunze kwamuri kutenga uko.
Handifani kutaura ine mtengo asikuti ndingoti mtengo uku hausikuzofira.
Muri kukwanisa here kutenga kune vashomawo varimi vari muZimbabwe vane chibage iye zvino?
Aiwa wese muri vane chibage tiri kutenga hatisi kuregera. Tiri pakati izvozvi pekugadzirira kutenga chibage mwedzi mitatu mina iri kutenga. Apo nyika inenge yakukohwa.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7.
Mumiriri weInternational Monetary Fund kana kuti IMF muZimbabwe vaChristian Bedis vanoti bodhi rebhanga ravo ndiro rine shoko rekupedzisira panyaya yekuti Zimbabwe yopiwa chimwe chikwereti here kana kuti kwete. Izvi zvinotevera mashoko agavana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya ekuti Zimbabwe iri kutarisira kuwana chimwe chikwereti kubva kuIMF mwedzi mishoma inotevera mushure mekubhadhara mari dzemitero dzekutadza kubhadhara zvikwereti kana kuti maarias anosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora.
Asi kubhadhara mari iyi kuronzi kuri kunetsa Zimbabwe. Gore rapera Zimbabwe yainge yaudza musangano wepagore weIMF neWorld Bank kuLima kuPeru kuti yaizobhadhara mari iyi muna kubvumbi asi iko zvino yave kuti iri kutarisira kubhadhara muna chikumi. Zimbabwe iri kukwanisa kungobhadhara mari inosvika zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pachikwerete chinosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemana emadhora kubhanga iri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirawo kuumba hukama neAmerica nekuti ndiyo ine masimba akawanda muexecutive board reIMF neWorld Bank.
Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti Zimbabwe ichakwanisa kuwana mari yekubhadhara zvikwereti izvi asi zvinotinetsei.
Ndakaita rombo rakanaka ndikasangana navanhu vacho vanga vari muno vatumwa vacho kuIMF vakauya muno muZimbabwe vakauya weni ndainge ndiripo pamusangano wacho wavakaita unova musangano wavakanga wadai representa MCOL. Chakandifadza nechekuti vakaratidza kuti ivo vakatoona zvinhu zvakanaka zvaazvaitwa neZimbabwe zvatisingaonisi asi ivo vakatoona kuti zvinhu zvake zvakanaka panyaya huru yavakanyanya kufarime kuti iyo inga Zimbabwe yatoderedza vanhu vanoshanda muhurumende vakawandisa. Mari yavanga vachibhadhara kumasararizi ya ichatodzikira ende pane zvakawanda zvavaita vakativo kuti hanzi amendment yeLabour Act inenge yakatonaka kupfuura zvayanga iri even though isusi tichiona kuti pane zvakasarira zvoda kuitwa zvakareva kutifadza. So ndinoona kunge faneka ivo pachavo vanotova nekurudziro yekutarisa kuti eZimbabwe yabva mai mumatambudziko mairi iko zvino but of course vakati ivo hatisi tinopa yatingati muchirungu final say. Final say tinozoitwa nebhodhi ravo indoona vanika zvinenge zviri nyore.
Ko ipo panyaya yekubhadhara chikwereti munoona Zimbabwe ichikwanisa here kuita izvi?
Hongu chingange chinosaririra ndechekuti icho kuZimbabwe mari yacho inozoiwana kupi kuti ibhadhare mari iyoyo. I think urwowa hwakaitwa kare neAfrican Development Bank naiyo Zimbabwe government ndiona zvikangobudirira izvozvo tatoyambuka tava pane chimwe chinhu chinenge chikaradzika zvinhu zviri nyore. Chikurukuru ndechekuti tetamira muhurumende pauchokwadi tiite zvinhu pauchokwadi tirege kuva vanhu vanonyepa ende tirege kuva vanhu vanodzokera kumashure. Chero zvikarwadza sei ngatizive kuti pakurwadza ndiwo panozobuda zvinhu zvakanaka.
Asi hamuzoone here imi kutanga kudyidzana kweZimbabwe neIMF kuchikanganiswawo nehurumende yeAmerica nekuti ine zvirango zvayakatemera Zimbabwe uye ndo ine masimba akawandisa mubhodhi reIMF racho?
I think America ivavo chibuda inyarewo kuti pane zvimwe zvinenge zvanaka ngaichigadzirisavo tigadzirise zvichinde mberi.
Mutevedzeri wemukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Varwisi vasiri kuzivikanwa vanonzi varidza zvombo zvemaroketi pamuzinda wemafuta kuChamembe kweAlgeria nhasi. hapana mashoko abuda anoratidza kuti pane vakuvara here kana kuti kwete muchiitiko ichi. Nzvimbo yarwiswa iyi iri pasi pemakambani maviri anoita zvemhando dzemoto kusanganisira Statoil yekuNorway. Statoil yaburitsa mashoko anoti muzinda wemafuta weInsala mudunhu reKreba warwiswa nezvombo zvinoputika munguva dza 6 mangwanani.
Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti gore ra2015 raive nekutyorwa kwakanyanya kwemitemo yevanobatsira kwakaitika zvakanyanya zvikuru sei munyika yeAfghanistan iyo inogurwisana kwakanyanya. Zviitiko zvakadai zvinonzi zvakaita kuti rubatsiro rutadze kusvika kune vairwuda munzvimbo dzaive nehondo. Sangano iri rinotiwo izvi zvakavhiringidza kupinda kwerubatsiro pasina mativi anotorwa uye vashandi munyaya dzezveutano vakarwiswa uye zvakabva zvapawo kuti vainge vakuvara vatadze kuwana rubatsiro.
Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuva negwara rakajeka kuitira kuti zvose zvinoitwa munyaya dzemari zvive zvinenge zvakajeka. Mashoko aya anotevera kubuda kwenyaya netsa munyika yekuti nyika haina chayakawana chinobatika kubva mukutengeswa kwemangoda aya anonzi akaunza mari inoita mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora sekutaura kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vaimbo vagurukota rezvemari vatendai biti vanoti kutsakatika kwemari yakawanda kudai kunofanirwa kuchizivikanwa kunge kuchizivikanwa nevaimbo vegurukota rezvemigodhi vaobeti mupofu. Nyanzvi inoshanda nesangano ravana chipanga mazano munyaya dzoupfumi reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuitira kuti mari dzinobva muzviwanikwa dzibatsire nyika yose. Muhurukuro yedu yekupedzisira pamari yemangoda reichoto weStudio 7 atanga nekubvunza vabiti kuti sei kufamba kwemari iri kutaurwa navamugabe kusina kujeka muhurumende.
Ende inini handifunde inini pamberi pamwari kuti izvi zvaitika mupofu asingazivi. Ndine mabox fire kubva kwangu etsamba dzandainyorera mupofu kuti nai mupofu kwezviri kufamba sei, ndichinyorera iye ZMDC kwezviri kufamba sei, ndichinyorera Million Rand Marketing Corporation of Zimbabwe kwezviri kufamba sei, ndichienda kune mukuru wenyika vamugabe baba pari kudiwa kana apa vanhu vanimaoe kuba hapana inditeerera. Ndosaka nyaya iyeyo iri kundisamisa because I've got evidence yakuita mukuru wenyika kuti vanhu havari kuba. Ndine magwaro ainyorwa neshasha inonzi Mark Boxtel, ndine magwaro ainyorwa neshasha inonzi Chikani. Varume ava ndo vanga vakaapoindwa nekimberley process certification scheme is my point person in Zimbabwe. Vaindipa madocument, ma confidential documents ekuti hona mwana minister of finance madiamonds enyu ari kudiwa so ndoaendesa kuna minister of finance ndoaendesa kuna head of state president hapana taibuda.
Vachitambara, sezvo muri nyanzvi munyaya dzeupfumi, kuti zvinhu zvifambe zvakanaka negwara rakajeka munyaya dzekutengeswa kwemangoda zvingafambiswe sei? Muri kunzwa vabiti kuchema chema kwavari kuita kuti izvo vanga vasingawane rubatsiro kana rutsigiro kubva kuvamwe vavo muhurumende, zvinhu zvingafambiswe sei negwara rakanaka?
Think chakanyakosha ndechekuti tiene atinoti mainstitutions pachirungu atini ndo dambudziko guru hombe ratiri kunyanya kuona kwete muZimbabwe chete asi muAfrica. Ma-institutions edu ari very very weak, even makaona ma-indicators anoshowa strength kana quality yema-institutions muZimbabwe yaderera zvakanyanyisisa. Saka ichocho chakakosha kuti tinge tichiona kuti taunza accountability, taunza transparency, taunza zero tolerance kunyaya dzestate capture, taunza zero tolerance kunyaya dzecorruption. Kozi kuti zvinge zvichiitika panotoda political will, desire, any desire and commitment from my politicians kuti vanga vachiunza ma-institutions anenge achivhara malikages, anenge achivhara nyaya dzestate sector, anenge achivhara nyaya dzecorruption dzatiri kuona.
Ndichidzokera zvakare kwamuri vachitambara, ZMDC ikambani yehurumende inovawo zvakare yanga ine mashares 50% mune makambani akati wande yanga achichera mangoda. ZMDC chii chaiitadzisa kuenda kunongogodza pamusoro pemakambani achiti izvo tiri kuda kuti tione zvinhu zviri kufamba sei?
think ZNDC is a matter of a parastatal inward reflection. Is a number that I could be a creepy and we cannot work quite a institution. It's a parastatal that will fund this Neguarari could see Tingachuanduza, a Pumu in Zimbabwe. Murwana Maparasa of Majinji, in fact, Maparasa almost 80. Aku to Shaliska says, Yaku, yes, except an inner politician. So I think that I'm the report, not just to the LMDC, but to my institutions, the Agatha Parasa of Zimbabwe, Sainongo, Sara, in order to reflect him, ye decay, I think, my institutions in Zimbabwe.
Vabiti, Munona, Ere. Mashandiro aita ZMDC semashandiro ekambani yaijidzana nemakambani mangoda.
Maparasita zvedu kushandira changwa namukoma Prosper. Ma captured institution. So zvakaita ZMDC zvezva mupofu achiuya akabva adzinga board rangariripo kwakuita vanhu vake vanga gara achiba navo atiri ku Ministry of Commerce. Kanyana kufapanya yema institution zedu, inya ye kuti haasa accountable kwa tiri isu maZimbabwe. Haasa accountable ku parliament. Angora appointive kuna minister, kuna minister anonota ora kuna mgabe, not even ku cabinet. So panyaya yema diamond ze kuti mpofu, aka private iza, nyayema diamond. Ma diamond aizeta ura mkabinet, ini nato punche sa minister of finance, kutaiche pa agenda. Otherwise, the only two people that brought my diamonds are from the sea. The Ram Gabe, my Ram Pofu. And then, several times, Muma meeting a night between myself and Ram Gabe, I said directly to Ram Gabe, Pofu is Zimbabwe. Yeah, I said I'll be brutally honest. So, nothing ever took place.
Vabiti Murgutimu, one of the ones who Mangoda, Chete Wangoro Averi. Vamugabe na vamupofu. Tukone zvino vamugabe vari kuchema chema kuti mangoda haana kufambiswa zvakanaka. Tingati misodzi yengwena here?
Misodzi yengwena inoda itaimbopindigana makoti matinochenza vamwe vamwe tichiva cross-examina. Vamwe vanochema nekufa neBP. They won't be able to answer three questions. Vatora oti pamberi pamwari. That is not true. That is very zvaiti.
Vanga vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti. Manzwawo zvakare kubva kuna vaProsper Chitambara vanoenyanzvi munyaya dzoupfumi vachishandawo nesangano ravana chipanga mazano munyaya dzoupfumi reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naRay Choto weStudio 7.
Vaimbova gurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vanoti havakwanisi kutaura nezvemangoda sezvo vasiri gurukota rezvezvicherwa. VaMpofu vanoti nyaya dzose dzine chekuita nemangoda ekwachiyadzwa dzava kubatwa negurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa avo tisina kukwanisa kubata.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Paramende yemuBema yakasarudza nhengo yeNational League for Democracy Vatin Kay semutungamiri mutsva asiri wechiuto kekutanga mumakore anodarika makumi mashanu. Mumashoko avo ekutambira kusarudzwa kwavo kutsarudzwa kwavaKay gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti kusarudzwa kwavaKay idanho rakakosha muutongo hwejechete remuBema.
Vahitin Kaur, chipangamazano chemutungamiri weNational League for Democracy, Amai Aung San Suu Kyi, vakashanda naAmai Kyi mukutsigira gwara reutongo wejechetere kubva muna 1992. VaKerry vanoti vanotenda vanhu vemuBema pamwe negwara ravo mukushanda pamwe nekuona kuti masimba apewa nenzira kwayo zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Mbudzi gore rapera.
Bato reNational League for Democracy rakawana zvigaro zvinoita zvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana izvo zvakapa bato iri masimba ekusarudza mutungamiri wenyika richishandisa mitemo yeparamende.
Asi America inoti pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuvandudzwa muBema. Bumbiro remitemo rinosungira kuti paiswe parutivi zvigaro zvemuparamende makumi maviri nezvishanu uye kupa vechiuto zvigaro zvakakosha mudare remakurukota uye mauto anenge ari mudare iri anosungirwawo kusarudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika. America inoti mirau yakadai haina kunaka uye inoda kuvandudzwa kuitira kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda.
America inoti yakazvipira kuramba ichibatsira vanhu vemubhema muurongwa hwavo hwekusimbaradza utongo hwejekerere, budiriro uye kuregererana munyika. Vakeri vanoti America icharamba ichikurudzira vatungamiri vemapato pamwe nemasangano akazvimirira kuti vashande pamwe chete nechinangwa chekubatana munyika uye kuvandudza zvinofanirwa kugadziriswa.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBema.
Makateerera kuchirongwa chamunopakurirwa neni wenyu Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira.
Tsamba yekutanga inoti, ndinofara chaizvo nenhau dzamunotipa zuva nezuva. Ndinodawo kukwazisa amai vangu Amai Manhiri nababa Manhiri nechibaya moyo changu Priti. Rambai muchitipa nhau dzinofadza. Ndini Edmore Manhiri.
Mumwe anyora pupi pupi chaiyo anoti, ndinomhoresawo vamugombi patriangle. Ndini Brian Mugombi.
Mumwe anoti bhora mberi Studio 7, basa munogona zvemhando yepamusoro pamberi nenhau dzechokwadi, ndipireiwo sando kuboys dzangu dzinoti Christopher Shapiro, Gidza na Mutemani. Ndini Israel. Munyori haana kutaura kuti ari kupi Blessing.
Muatiwo makadii zvenyu vashamarari venhepfenyuro yechokwadi. Kuno inzara chete kutungamirirwa nevanhu vane utsinye vanoda kuguta kwavo chete. Vazhinji vavo vakaenda kumaholiday kunze kwenyika vachidya mari yehurumende pacivil servants asina kana chekubata. Zvakaoma, hame inotorarama nei? Ndikwatsirewo mhuri yose yekwagonya Chitumbute, mudzimai wangu nemwana Shuwiro, vagari vese vekwamwama Mupungwana uye mhuri yeMDCT nyika yose. Ndini baba vaShuwi kuchipinge kwamusheyekwa.
Mumwe anoti makadii zvenyu, ndinokumbirawo mundifarisirowo vose vekwamugwambani kuBikita panebarwe. Ndichiti rambai makadaro nekuudza vanhu chokwadi, ndini wenyu muchazondida mugwambani, ndiri kuCape Town kuSouth Africa.
Aiwa vaateereri semazuva ose, nguva ndiyo inodzoka yoita shanje. Nekudaro tinotenda mose netsamba dzamanyora, tinoti rambai muchititumira tsamba mbozha. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha idzi, munenge muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp, tumirai panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokurira zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira paFacebook.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvakaitika pamari yemangoda inonzi nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe aina kubatwa zvakanaka.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvanguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Vanogaisa hupfu muZimbabwe votenga chibage kubva kuMexico nedzimwe nyika chinosvika makumi mapfumbamwe emametric tons.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reIMF rinoti Zimbabwe ngaisatarisira kukwereteswa mari kudzama rayabvisa misaririrwa yemari yose yainofanirwa kunge yakabhadhara pazvikwerete zvayo.
Nyanzvi dzinozeya zvinofanira kuitwa munyika kuitira kuti mangoda nezvimwe zvicherwe zvisimudzire nyika yose, kwete kusimudzira vanhu vashoma chete.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndichitimurari zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.